shava kumana we. Dane dane kupa mandega, dane dane kuta mandega. Musa cheme vala wangu garandi chau ye chete.
Home. I'm going home.